saka rwendo runo muruku muchauyawo here kuZimbabwe momborovawo mashows.
Ya ndoziri kuitika tinoita shure kuti maybe pana December ipapa apa tinge tichikwanisa kuti tiwanewo one weekend yatinodzaka kumusha. Home is the best. Tinoita basa ikoko because vanhu vari kuchema vari kuda mashows kona tikona. Kuti aiwa mukoma tinomonga dzive uya imumbotibatsira. Timbo kuona hii live mchiruza mangoma iwaya. So I think one weekend itokona kumbotaka kuenda kumusha.
Munewa munorova ona were vamwe kana kuti mukoma dzive vanopisa vari vega?
Nekuti nechikonzero chekuti kwatiri kuno tirikurova musambo ndiri kuSouth Africa with my team. Saka manje mukana wekuti ndinge ndichisanganawo nevamwe vaimbi zvetime to time kana kuti zveall the time mukana yacho mishoma, asi kuti tinotarisirwe kuti one of the time tinge tichishanda takabatanawo nevamwe vaimbi. Ndakatongotaura pamashure apo namukoma Solomon Chingeti kuti kana mukoma maybe pa my next album tinge muchimuripo tichibata test.
Vanhu rwendo rwakapera vainetsa kunoku vachiti muchinda uyu ari kutifungisa dhehwa uyu, muchimire ipapo here?
Ya vanhu vari vanhu ndozviringoitika. I think voice ravari kunzwa riri kubuda pandiri ringori similar kuvoice ramukoma dhehwa. So vamwe vanotofunga kuti maybe ndine ukama nadhehwa kana kuti anotori kana kutondiri dhehwa already. Saka zvitongoripo zvinhu zvinongoitika pavatereri nezvezvi navatsigiri vangu. Vanhu vari kufara zvavo, vatingofarira musambo that way.
I'm gonna make you mine.